kwazwai muri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina muzvare kamuchirai Gomo, umwe wevechidiki anogara kuSouth Africa, tichibata nyaya yezuva reWorld Refugee Day iro rakabva kucherechedzwa nepasi rose chinapfuura. Katiende kuna Gamu kuti tinzwe zvizhinji. Gamu, ndinomugamuchira muchirongwa. Zviri kufamba here sisoo?
Zviri kufamba medicine.
Aiwa, isu tiri pama 1-3-4-3-4 tiri kufara kana muchifarawo. Right, nyaya iri mugango wainzwa. Tiudzewo maonerenyu pamusoro pezuva reWorld Refugee Day.
World Refugee Day rinotifadza because it's not every day that someone celebrates kuti wakabva munyika mako uchienda kune imwe nyika, and vanhu vakawanda havambonzwisisa what we go through each and every day being munyika isiri yako, especially being in South Africa. Vanhu vemunomu vari rafu zvisingaitei, vanotidedza mazita. There is nothing as painful as kudedzwa kunzi kwere kwere. So it's painful kuva munyika inei hatina freedom. Haukwanise kutaura mukombe uine mumwe wako muZimbabwe, munotoshandisa sign language muchitya kuti if we talk at any point text inokwanisa kutongomira takarohwa munomu. So to be celebrated, it's really a good thing because we're not here by choice.
Sezvo mati hambatu zvakanaka kuSouth Africa, chii chakaita kuti musarudze kundogara ikoko?
Reason yakaita kuti ndizodecida kuuya kuSouth Africa ndeye the situation in Zimbabwe. Hakuna mabasa. I finished chikoro, I wanted to go to university. Mari university haisi kutangika. Hapana chimwe chaunokwanisa kuita chekuti ungati ndakushanda or I can do a part-time job kuZimbabwe then go to school. So pane kugara pamba. I saw kuti it's better kuenda ku South Africa. So I decided we are South Africa because of studies. Ndaida kuenda kuchikoro, ndina kuda kugumira palevel yeku high school. Ndaida kuenda ku university.
Mambo bata nyaya yekuti muri kuchikoro. Chimbondiudzaiwo kuti muri kuzvita sei nekuti ku university ku South Africa uko kunodhura kana uri chizvarwa chekunze kwenyika.
It's not easy nkoma maiki kuenda kuchikoro kuno, especially uchizvishandira wega uchibhadhara fees yacho wega. It's not easy at all. My universities ekunoku they are expensive. But hapana option, hapana chimwe chaunokwanisa kuita. Unenge uchida kuti uende kuchikoro kwacho. Zvinhu zvakazunzi zvanaka kuZimbabwe ukadzokera kunyika kwako kana usina chauinacho, ziva kuti hapana auri wane basa. Saka uku kugadzirira ramangwana ratisingazive kuti richamira sei nesituation yemuZimbabwe.
Tinonzwa vechidiki vekuSouth Africa vachichema-chema vachiti mabasa munyika hamuna. Imi muri kumawana here?
Situation yemuSouth Africa yasiyana neyekuZimbabwe pakuti zvinenge zvichinzi hakuna mabasa, but anenge ariko. Kwavariwo chavanoti hakuna mabasa inyaya yemari. Basa rinenge richinzi hariko, it means you getting underpaid. So isusu ndo hatinohendera mabasa iwayo, then woshanda. And these days we facing my situations ekuti unoenda kubasa uchitsvaga basa, but then unosvika ikoko basa rawa apply ariko. Let me give my example. I applied for a job. After I applied, I was called for an interview. I went there. Ndasvika ipapo there was no office yebasa ravakataura nezvazvo. Vakatotanga kundudza something else which is different from basa. Vakatanga kundudza about acting ma phone videos. Vadaro vanokuoffer mari yekuti you get tempted to do this thing. Mukuona izvozvo ndakabva ndati inini zvandizvikwanisa, then I left. Even mumabasa macho they abuse you, like unobatwa rafu. For example, I was working for a garage. Murungu ipapo aikutuka zvekuti anokutukira your family.
Inga zvakaoma. Asi nguva ndiyo yadyana naGamu. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you so much Mike. Have a good night. Bye.
Muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate panapa paStudio 7 dzinoenderana nevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 BigMike3 paTwitter nepa Instagram. Anukoneka ine mfaro, ndini wenyu, Mike Hove. Tosangana pachirongwa, The Connection, chirongwa chedu chewe chidiki, chakana nekubatana nyaya, dzakasiyana siyana, dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Muri Zimbabwe, ngatisangane ine musi wechipiri. Bye-bye!